mashoko awo ekupemberera Defense Forces Day vamunangagwa varumbidza mauto vachiti arichita basa guru mukudzivirira nyika kubva kuvavengi.
The commemorations which we are holding this year under the theme and accord ZDF celebrating 40 years of excellent service to the people and of course are taking place
mbarova zatiri kuita gore rino zatiri kuita pasidingindira rekuti ZDF celebrating 40 years of excellent service to the people. Tinouya apo Zimbabwe iri kurwisana nezvirango zveupfumi zviri kunze kwemutemo pamwe nedzimwe nzira kuchishandiswa social media.
Vamunangagwa vatenda mauto nekuramba akabatana pamwe nekumisa kuratidzira zvine mhirizhonga kwainge kwarongwa nemapato anopikisa nemasangano akazvimirira achishanda nevavati vavengi vemuno nekunze.
Thank you once again for remaining calm and peaceful in the wake of some misguided calls for violent protest.
Ndoda kukutendai nekuzvibata nekuchengetedza runyararo apo vanopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira varonga kuratidzira zvine mhirizhonga. Makaratidza kuti munoda nyika yenyu pamwe nerunyararo.
Vamunangagwa vativo mauto anobatsira zvikuru matambudziko vakapasa mienzaniso rubatsiro rwakapiwa nemauto apo pakaita dutu mpengo recyclone Idai apo mauto akabatsira kupa vanhu chikafu kuvaka migwagwa nemabhiriji zvainge zvaparadzwa nedutu mpengo iri. Vamunangagwa vati vari muchiuto vari kubatwawo necovid-19 vakati vakambove mukuru wemauto emuchadenga kwenguva yakareba vaparents Shiri pamwe nevaive mutauriri weuto iri Kenel Overson Mugwisi nevamwe vakashaya nedenda iri. Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance ratiwo rinoyemura basa guru range riri kuitwa nemauto mukati memakore makuru mana apfuura munyika muSADC neAfrica. Mutauriri webato iri Advocate Fadzai Mayere varumbidza basa guru rakaitwa nemauto pacyclone Idai. Mutevedzeri waAdvocate Mayere vaClifford Shachwayo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo mauto achiita basa guru kuchengetedza runyararo pane pamwe paanoshandiswa kurova vanhu izvo zviri kunze kwebumburo remutemo yenyika. Vati shuro yavo ndeyekuti mauto agare zvakanaka achitambirawo mari dzinofadza.
Tinoona kuti basa remauto rakanyorwa muconstitution kuti basa rei rinofanira kuita kuchengetedza nyika kubva kumhandu dzekunze. Ndivo zvinofanira kuita mauto edu ndozvatinoda kuti vatichengetedze tisabatwa nemhandu munyika yedu. Asi tinoona kuti ZANU-PF nekuti ibato pera ibato risipo rakuabhusa masoja edu rakuabhusa mauto edu rachivapa basa risiro.
Mumwe mugari wemuHarare vaJohnson Chirwa vaudza Studio 7 kuti vanobvuma kuti mauto anoita basa guru asi vakati havafari kuti mauto eZimbabwe ari kushanda akarerekera kune rimwe bato.
Mauto ane basa rakawanda raanokwanisa kuita neravakaita dai vasiri politicized yatinoti politicized. Mauto ane mabasa akawanda kuvaka zvikoro kuita medicine kuvanini urapi hwavo zvakawanda zvinoshanda kubva kuami. Asi vapoliticized vari kuwanza kuonekera panoda kuprotectwa musangano wezanupii.
Asi muhurukuro yavakaita nepfenyuro yeZBCTV pamusoro peDefense Forces Day nezuro manheru mukuru weZimbabwe Defense Forces General Philip Valerio Svanda vakati mauto ndevanhu uye aripo pakudzivirira nyika nevanhu vese. Vakati hazvifadzi kuti pane vamwe vanhu vanoshora nekutuka mauto vachiti izvi zvinokonzerwa nevanhu vanonyora manyepo nezvimwe zvisina kunaka pamusoro pemauto pasocial media.
It is like the defense forces belong to somebody. They don't belong to one person. The defense forces
Zimbabwe defense forces haisiye munhu. Iutore vanhu vese, iutore vanhu nenyika yose.
Mhemberero dzanhasi dzaitwa vanhu vari mudzimba nekuda kwecovid-19 paspeding indivari kuti the ZDF celebrating 40 years of excellent service to the people. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.